vema business vaparura chirongwa chinonzi business preparedness prevention and response to COVID-19 kana kuti BPPRI kuti vabatsirane nehurumende kudzikisa uwandu hwevanobatwa neCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba nezvimwe zvekushandisa muzvipatara kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichinhasi muHarare, sachigaro weBPPRI amai Gertrude Mashonganyika vati vemabhizimusi vanoda kuti dambudziko reCOVID-19 ripere kuitira kuti mabhizinesi avo abudirire, izvo zvakavasunda kuti vatengewo nhomba dzeCOVID-19 kuitira kuti nyika ikurumidze kuva neuwandu hunotarisirwa hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose kana kuti herd immunity.
Emi yedu yange iri yekuti taiti isusu hatikwanisi kuti vanhu vanoshandira makambani yedu chete ndovo vaccinate. Vakavaccinatewa ivo chete vachazodzokera kudzimba. Vanhu vekudzimba kwavo vakarwara zvinoafekta makambani edu. Vanhu vemacustomers edu akarwara as well zvinoafekta makambani edu. Saka takati isusu kakuti tiwane herd immunity ngatiite macontributions edu yekuti for each company vakabvuma kuti tinoita mavaccine tovaccinata maemployees edu. Tovaccinata mhuri but tobvata double times two kuti tikaita mavaccine anokavha maemployee mavaccine anokavha immediate family yavo tobvata two times two the other part yoenda manje yoyo ichinopinda mupool kuti hurumende ikwanise kuvaccinata vanhu vese munyika.
Kambani yeSimas ndiyo ichange ichitungamira vemabhizimusi muchirongwa chekutengwa kwenhomba idzi. Vachitaura pachiitiko ichi, sachigaro weSimas amai Emma Fundira vatiwo chinangwa chavo ndechekuti vanhu vakawanda vadzivirire kuchirwere chinouraya ichi.
Tiroda kuachivha herd immunity. Herd immunity means kunopfuura vanhu 60% vemunyika vanenge vakavaccinatewa. Kana ivo vavaccinatewa zvinoreva kuti pamwe chirwere chacho hachinyanyi kuspreada and futi kana mavaccinatewa vanhu havanyanyi kufa and havanyanyi kurwara nekupinda muhospital, vanongoita masymptoms mashoma.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vatiwo vafadzwa zvikuru nekubatana kwemabhizimusi nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Zvavari kuita izvi zvinhu zvakanaka, zvinodakadza, nekuti ndavabvunza ini ndikati ko kana ndikauyavo inini zvangu mubva kure zvakangava hatidzingi munhu wese unobayiwa zvaanenge afambira. Asi vari kuda kukurudzira kuti ivo vanhu varambe vachiva vachibayiwa. Kuseenza kweprivhati nehurumende kudai zvinotifadza zvikuru.
Vamangwiro vatiwo vari kutarisira kuti makambani aya achapawo veruzhinji kunyanya kunzvimbo dzakasarira shure ruzivo pamusoro pezvakanakira kubayiwa kwenhomba.
Kukumbirisa kuti vaende kudzimwe nzvimbo dzakaomarara kwavanenge vachiona kuti vanhu havasati vanzwisisa, vachitibetserawo kutsanangura nezvechirwere ichi kune avo vanenge vasinganzwisisi, vachibatsirana pamwe nenyika. Saka chinhu chatafarira zvikuru nekuti ndiri kuona kuti vari kubaya vanhu, uyezve mishonga indiri kuona kuti iri kupuhwa pachena kuvarwere.
Vamangwiro vatiwo hurumende yakasarudza kushandisa nhomba yeSinopharm neSinovac nedzimwewo nekuti ndidzo dzinogona kuchengetedzeka zvakanaka munyika.
Yatiri kushandisa muno muZimbabwe, tiri kushandisa yagara ichiitwa muno muZimbabwe chinyakare ichocho. Tinobaya vana polio, difteria, chichi, aditini. Nhomba idzi dzinochengetwa pakati pe2 to 8 degrees Celsius. Zvino iye zvino izvi kune nhomba dzakauya dzimwe dzinoda kuchengetwa pasi pe-75 to 80 degrees Celsius. Kana imi mese nebhizinesi tikava tichitanga yekugadzira mafiriji anotonodza kusvika -75 munozosara kuapedza tapera necovid, handitini. Saka nhomba dzatiri kushandisa muno tinogara pasi sana chiremba nedzimwe nyanzvi kumayunivhesiti tine inonzi Medicine Control Authority of Zimbabwe tinoongorora toona kuti nhomba yatiri kutora iyi inoenderana nekuti tigogona kuzvichengeta here. Dzinogadzirwa kune dzimwe nzvimbo ndo dzinoda -75 ndakabvunza vanoziya muno muzvikanza the best yatinodzika inaina state yaiitwa necold storage commission. So tikatora maina 75 painosvika paairport zvatopera haina vaichashandira handisi
simasi inoti vemabhizimusi vakaisa madhora ekuamerica miriyoni imwe chete kutsigira chirongwa chekutengwa kwenhomba nezuro vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mana nevashanu 17,345 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvisere nemakumi maviri neumwe chete kana kuti 388,021 nozviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 6,729 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 69,992 Zimbabwe iri kushandisa mishonga yeSinovac neSinopharm kubaya vanhu kunyange hazvo World Health Organization ichiti haisati yapa mishonga ichitambi chekuti ishandiswe kuruzhinji rwevanhu Zimbabwe inoti ine urongwa hwokubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.